Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosagana zvakare manero anasi kuri musi weshondo kurume 12 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zek yoparura urongwa hwekufamba ichienda pedyo nemisha yevanhu kunovanyoresa kuvhota, asi vamwe vachiti
havasi vese vangavawana information yekuti chirongwa ichange chichitanga. Takakureva kuti ndo chimwe chinhu chimwe chitoita kuti chigone kuti nonoke kuzopika.
Madzimai akawanda ari muNew York kumusangano wakanangana nekusimudzira kodzero dzavo. Asi sei vamwe varume vakaita sava Daniel Molokele vanova nhengo yeparamende vari munhurume vari kumusangano uyu.
Tinofanira kuti tishande pamwe chete varume nevakadzi. Saka nyaya yedevelopment iri kuda kuti tisimudze madzimai, because mamiriro ezvinhu mazuva ano ndezvekuti vakadzi vakawanda havamo munyaya dzokutungamira panyaya dzedevelopment.
Mamwe masangano anoshanda nezvizvarwa reZimbabwe zvotarisana nekudzingwa muSouth Africa anoti afunge kuti hurumende dzenyika idzi dziri kunyatsonzwisisa zvavari kushuvira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakabatana nevekwamudzviti kana kuti Registrar General vatanga urongwa hwekufamba pedyo nedzimba dzevanhu vachivatoresa magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates zvitupa uye kuvanyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rino dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Urongwa hwemazuva gumi uhu hunopera musi wa21 mwedzi uno. Vari kukurudzirwa kuti vaende kuzvirongwa izvi ndevaye vane makore gumi nemasere vari kuda zvitupa kana kuti vakazvirasa uye vanodawo kuti vange vachivhota gore rino. Asi vamiriri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC kunzvimbo dzakaita seHarare nekuGweru kuMidlands vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC sezvo zvirongwa zvacho zvanonoka kutanga kune dzimwe nzvimbo uye dzimwe nguva michina yanga ichinzi haisi kushanda zvakanaka. Tabata vanoona nezvesarudzo muZEC vaitoile Slaigwana, asi vati havasi kubasa nhasi vakati tifonere vari kuhofisi kwavo muHarare, asi nhare yacho yanga isiri kupinda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reElectoral Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu.
Ndofunga kuti toona kuti vatsanga munzvimbo zhinji dzangadzine vamwe vedu vanga vachitenderera vachingoonawo zvavo kuti zvekufamba sei vatanga. Chataona ndiyo kuti dzimwe nzvimbo dzese dzatangadzo vanga vaine equipment dzavo zvekushandisa zvavo. Kune nzvimbo shomawo dzatangonzwe kuti kunogona kwamboita machallenge kunyanya equipment, ndofunga inyaya yekuti pamwe dzimwe dzenguva anga agarisa. Asi chimwe chataona zvekare ndechekuti dzimwe dzenzvimbo dzacho dzakaiswa pamalisti dzinogona kunge dziri kure zvekare nevamwe vagari.
Ndekupi uku mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuChuru Farm, Chururu Constituency. Tinoona kuti Maritime Center hari kupedyo nepedyo. Takura kuti pane vamwe vachati fambei kuti vakwanise kunge vachienda kunorejesta kukabima zvekare, tanzwa nyaya imwe chete iyoyo. Tozoona zvekare nenyaya yekuti pamwe izuva rekutanga uye vanenge vachikuparicha mamachines adzinguva asizvo zvavanogara changu vanenguva saka tambona kuti konga kuine kuko atingati konga kuine yatingati slow registration kuti kuregister kunenge kuchitwa pashoma nepashoma vachitora nguva yakati wandei saka tinotora sori pamwe zvichida nekuda kwekujairirana nemamachines aya pamwe mangwana tichienda kumberi togona kuona izvozvo zvinenge zvaimpuva
mukati chirongwa ichi chakashambadzirwa zvakakwana here
panyaya yekushambadzirwa kwechirongwa ndo yatanga tichitochemawo nayo nekuti ndofunga vazhinji vakaona list rekuti basa ritange richitanga vakatanga kuona information musi wesvondo yapfuura zvichienderana neinterview kana zvichienderana ne article yakabuda musunday mail zvichibva ipapo pakazongoita kutaura kushoma shoma takutopinda muchiondo rachona sakurota havasi vese vanga vawana information yekuti chirongwa ichange chichitanga saka kureva kuti ndo chimwe chinhu chimwe chitaita kuti chigone kuti nonokei kuzopika pachine zenge chanoti pikei ndofunga ndo pavanenge vakuenda kunopenzera chirongwa chobhosi taona kuti vane mazuva 10 chete mazuva gumi ndo akaita pachirongwa ichi vakaita zvekare macenters asiri kusvika 5,000
izvi zvinorevei
kureva kuti haasi kusvika even half yemacenters atinotarisira akamboshandiswa kumashure uko saka tinogona kuona kuti zvinogona kunge zviri zvimwe zvekare zvinogona kudzosera turnout yechirongwa ichochi kumashure
mungakurudzire zeki kuti iite sei chaizvo
tisi kungokurudzira zeki chekutanga tanga takatarisira vekuti vekuaregistra general vekwamudzviti vachafamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachipa vanhu zvitupa mabirth certificate vakaratawo zvitupa vachireplesa zvitupa zvavo tichibva ipapo tozoonawo vezeki vachiuya vachipinda asi pakupinda kwavo nenyaya yekuda kwokuti vane mamwe maboundaries akagadziriswa kana kuti anogona kunge akashandurwa padilimitation yakabva mukuitwa iyi vaigona kumbofamba zvekare vachidzidzisa vanhu zvazvinoreva uye vachiudza vari vanhu vari munzvimbo dza nemaboundaries matsva aya zvazvinoreva kunyanya kwavari ivo vanenge vari munzvimbo dzinenge dzakawedzerwa kana dzakabviswa kune kwadzakanga dziri munguva yapfuura iyi zvichizoenderana zvekare nekufamba kwavo vachidzidzisa vanhu pamaererano nezvakakoshera kuti vange vachinyoresa kana kuti vachitranzera
nechikonzero chei
nota vanhu vanenge vari maroja saka vanogona kunge vachigara mune imwe nzvimbo pachizvozvo pamwe akanga achigara kumabvuku but akamubva akaenda kudzarasekwa haana kutransfera chinenge chinori mupfungwa dzake ndechekuti aiwa ini ndakaregistra asi haachaziva kuti kwaakaregistra nekwaari kugara nzvimbo dzaita dzasiyana saka zvose izvi zvinhu zvanga zvichifanira kuti komishen inge ichifamba ichidzidzisa vanhu nezvazvo vawane information yakakwana
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reelectoral resource center kana kuti erc vasolomon bobo sibunu vachitaura vari parunare muharare Misangano yakanangana nekukurudzira kodzero nekusimudzirwa kwemadzimai kana kuti the Commission on the Status of Women iri kuenderera mberi kumuzinda weUnited Nations muNew York muno muAmerica. Gore roga roga vanorwira kodzero dzemadzimai vanoungana kuzeya zvaitwa kuwanisawo madzimai mukana. Izvi zvinoitwa pasi pecommission yeUnited Nations Economic and Social Council kana kuti ECOSOC rinova bazi rakakosha zvikuru muUnited Nations. Zimbabwe iri kumirirwa nemakurukota akaita saamai Monica Mutsvangwa vanova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko uye amai Stembiso Nyoni vanoona nezvekodzero dzemadzimai. Kunewo vemasangano akazvimirira oga anorwira kodzero dzemadzimai. Asi vamwe varume vakaita semiri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molokele varikowo kumusangano uyu. Tavabata kuti tinzwe zvizere.
Ndiri muno muNew York sedelegate inonzi E4She Champion for Gender Equality and Women Inclusivity. Tiri kuita mabasa okukurudzira kuti tisimudze madzimai.
Tiri kuona kuti musangano uyu wakanangana nemadzimai kunyanya kune madzimai akawanda. Sei zvakakosha kuti varume vakaita semi vangewo varivo pazvirongwa zvakadai?
Kuti tibudirire sevanhu senyika tinofanira kuti tishande pamwe chete varume nevakadzi saka nyaya yedevelopment iri kuda kuti tisimudze madzimai because mamiriro ezvino mazuva ano ndezvekuti vakadzi vakawanda havamo munyaya dzokutungamira panyaze development. Saka tuda kukurudzira kuti varume vabatsire vakadzi kuti vasimudziwe. Totisimuka mukadzi achisimudza nemurume kuti tishande pamwe chete panyaze development.
Misangano mikuru yakadai inobatsira here kana kuti vanhu vanongotaura vomirira zvakare gore rinoya ra 2024?
Inobatsira zvikuru because kune zvimwe zvinonzi muchirongo ma set targets kuti vanhu vanototaura kuti gore rino ndezvipi zvatoda kuti tikurudzire kuti vanhu vashande. Next year voita ma review kuti vanoti vashanda sei. Saka kana uchitarisa panguva refu pamakore unotona kuti mamiriro edzinhu panyaya dzevakadzi dziri kutochinja, vakadzi vari kutosimudziwa. Hondo yacho iri kuendera mberi and varume vakawanda vari kutojoina kuti vachikurudzira kuti mukadzi asimuke kuti tiite development pamwe chete.
Saka sevari kumirirawo Zimbabwe kumusangano uyu, mungati makabatana here, mune chisungo chimwe chete here, muri kumbosanganawo here muchipanana mazano?
Chokwadi ndechekuti tine delegation iri official yeparliament negovernment. Saka vane position paper yakabuda kuHarare uko. Saka vatoya vakatoibata position paper kuti those are true da kuita seZimbabwe kukurudzira kuti tisimudze madzimai. Saka vari toshanda pamwe chete. Ini ndakauya ndiri nhengo yedelegation yemaNGO. Saka ndiri kutobatsira kuti zvinhu zvifambe mushe but handisi muofficial delegation yeZimbabwe.
Asiwo muri kufarawo here nepasvika Zimbabwe pari zvino munyaya dzekusimudzirawo madzimai?
Zimbabwe neimwe nyika ichiri kumashure zvikuru panyaya yekusimudzira kwemadzimai. Tiri kutoedza kuti madzimai asimuke. Ukatarisa kudare reparlamende tine makota system, ukatarisa local government kwane quota system, but tichiri kure se tikazikompera nedzimwe nyika dzimwe dzatofamba. Africa nyika dzakaita sana Rwanda dziri pamberi, saka tinofanira kushanda zvikuru. Bombero remutemo renyika rinoti tinofanira kuita 50% gender equality. Tichiri kure ipapo, tinofanira kukurudzirana kuti tishande.
Mumiriri wehwange Central Budare reparamende vaDaniel Molokele vari parunare muNew York muno muAmerica. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vakaudza Studio 7 kuti kutanga mangwana nemuvhuro kusvika musi wa31 kurume unova kupera kwemwedzi uno, zvikwata zvitatu zvehurumende zvichange zvichipinda mumatunhu ose mapfumbamwe emSouth Africa zvichisangana nevana veZimbabwe vane magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP atarisana nekuguma kushanda mukupera kwachikumi zvakazvipira kuti zvinge zvichidzokera hazvo kumusha. Hurumende yeSouth Africa yakaita nhaurirano nehurumende yeZimbabwe vakatenderana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP zvinoda kudzokera zvichisvikawo zviuru zana nemakumi masere kana 180,000 zvidzoserwe kuZimbabwe. Hurumende idzi dziri kushandawo nesangano reUnited Nations reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwirirana here neurongwa uhu? Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamunjodzi mutandiri vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Takanzwa kuti hurumende yeZimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvaenda ichitaura kuti iri kuita. Mazuva mashoma apfuura aya, zvisanganisira kuti vakagadzirira kugamuchira vanoda kudzoka kuZimbabwe. Ndofungira kuti dambudziko mbembe rekuti pane kusavimbana pakati pemacitizens eZimbabwe ari muSouth Africa nehurumende yavo.
Munoreve apa vamutandiri?
Taura nevanhu vari pamaZTP unonzwa dambudziko hombe riri rekufungidzira kuti hurumende yeZimbabwe haina hanya nevanhu ivava. Whatever they might be doing now, kune gona hunge kungori kupolitika. Iti tinoti gara pasi na ambasada ne embassy tichiita madialogue tichitsvaya kuvaonesa kuti ayo aya ndo matambudziko ari kubva kuvana veZimbabwe. Takacreata maplatform avanosiuya ambasada amadziripi namaitaurura vanga vari consular general vachitsva try to understand the concerns of Maria Zimbabwe in South Africa. And I think my problem is why I got it for the past 2 years, 3 years. So I'm a Zikama. We are good when I was in Zimbabwe, so I work with a chief. Jaga izvi zviri kuitwa ndoona hangu sekuti vanhu vari kupfumidzira kuti vanofanirawo kungoonekwa sekuti vane zvavari kuita but zviri kudiwa nevana vezimbabwe zvozikama
ndezvipi izvi
chekutanga ndechekuti vanhu vane maZTP vari muSouth Africa vakabuda pachena kuti vanofungidzira kuti decision yakatorwa nehurumende yeSouth Africa iri rational haina basis uye kuti haina dambudziko chairo yairi kugadzirisa saka hurumende yezimbabwe chainofanira kuita kana iriyo position sezviri pachena yemaZTP order kuzama kutaura nehurumende yesouth africa kuti makachengeta vanhu ava kumakore akadai mukavapa mapepa mukaita zvakadai vanhu vakavaka misha yavo muno vanhu vakavaka vakatora zvikwereti vana vavo vakakurira muno havana kumbobvera vaenda kuzimbabwe saka toita sei kuti tiwane solution inokonsidha kuti pane cheupenyu hwevanhu munoafektika nedecision athink ndozvavaifanira kutanga kunzwisisa vanhu vezep vakaenda kumakoti kune makot case ari kunzwika muna epres avakatsanangura through macot processes iwayo kuti aiwa izvi zvakaitwa zvinhu zvisina kunaka saka handiunderstand zvangu kuti hurumende yezimbabwe kana ichiti iri kuda kunzwa chimwe chairi kuda kunzwa ndechipi iye yakatopronounsa kare kuti yakagadzirira kugamuchira vari kudzoka kuzimbabwe muna chini
vamujodzi mutandiri vanoshanda nesangano resouthern africa liaison office vanga vari parunare mujohannesburg south africa iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezveuori muhurumende yesouth africa kana kuti public protector rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa hapana chavakakanganisa pakabiwa mari yakawanda zvikuru papurazi ravo yainge yakavigwa musofa zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwemafashamu emvura kucalifornia muamerica zvapa kuti vanhu vanodarika zviuru gumi mune dzimwe nzvimbo vamanikidzwe kuenda muupoteri tambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti youth forum muchirongwa chanhasi tina
Opportunity Makanga ndinoshandawo nebuka rinonzi Mwanasikana Wanhasi ndichiritungamirirawo boka iri iboka rinoshanda nemadzimai nevanasikana ndinofunga kubva muzita acho tinotongonzwa tega tichiri kuti mwanasikana wanhasi naizvozvo tiri kutaura nyaya dzevasikana pamwe chete nemadzimai saka mwanasikana wanhasi tiri kuti matambudziko ari kuvanganikwa nawo nemadzimai nevanasikana ngaatariswe iye nhasi kwete zvekuti toti tichitazozvitarisa papaya paya asi dambudziko riri kusanganikwa naro munguva yatiri kurama iye zvino naizvozvo tinenge tichida kuti titsvage kubatsirikana kwemadzimai nevanasikana munharaunda yedu
zvamunotarisa chaizvo ndezvipi
tinotarisa kodzero dzemadzimai dzepabonde iyo inodaidzwa pachirungu kuti sexual reproductive health and rights tinotarisawo zvekare kusimudzirwa kwemadzimai munharaunda kuti vaonewo zvigaro kubva mukati memba mavo chaimo machechi munharaunda dzavo dzavanogara umomo zvekare tichitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai echidiki ari mumatishary institutions uko kunosanganisira kumayunivhesities uye kumacolleges tiona kuti ugaro hwavo hwakanaka here pavane kandimbo yavo yekudzidzira kana kusiyana kwematambudziko ekusanganikwa nawo kunyanya nyaya dzakati yasanyaya dzen kumbukidzwa pabonde kana kumbukidzwa kuita zvinhu vasingadi nemiri yavo ichidaidzwa iyo pachirungu kuti sexual harassment. Saka ndizvo zvezvimwe zvatinonyanya kutarisa.
Sangano iri makariumba riini uye mungati muri kubudirira here kuzadzikisa zvamakariumbira?
Wanzi zvingadaira kuti zviri kuita nekuti sangano redu richitanga kuvambwa zvingadaira kuti vakatanga kuvambwa mugore ra2018 apo yataita risanyaya dzesexual harassment mumatertiary institutions nekuti panguva iyoyo takanga tichitoriwo vadzidzi vekumayunivhesiti. Saka taisanganawo nezvataisangana nazvo nezvimwewo zvataionawo vamberi vachisangana nazvo. Naizvozvo tapfungwa yekuti sadii tatanga sangano redu sevana vari kudzidza pachikoro kuti tiwane kuti ndeati matanhatu pachikoro kuitira kuti vanasikana nemadzimai echidiki ange akachengetedzeka utano hwavo magariro avo uye pakutasira nedzidzo dzavo chaidzo nekuti mukusangana nesexual harassment ndopamwe pekuto kuti vadzimai nevanasikana vaitotenganisika dzidzo dzavo.
Ndivanani vaimbunyikidza vadzidzi vechisikana?
Taiona vamwe vadzidzisi malectara ekuti vanotora advantage kumadzimai nevanasikana kuti zvene unofanira kutanga wandida kuitira kuti ndigozokupasisa. Asi sisadama zviri zvinhu zvisingaiti nekuti vamwe vaishungurudzika zvakanyanyisa vamwe vachitozopinda munjodzi maererano neutano hwavo pamisana apo izvinhu zvakaita seizvozvi. Naizvozvo takatanga kuunganidza nesevanasikana uyezve nevakomana pamwe chechete tichitaura tichisunkura kuitira kuti wane kubatsiridza mamiriro akanga akaita zvinhu. Kubvawo sapo ndopaka zvakaita pfungwa yekuti sadii kwaita kuti itova sangano hombe chairo rekuti tinobata madzimai nevanasikana vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Naizvozvo ndotatakabva tatauya zita rekuti mwanasikana wanhasi asi kuzoregista hedu zviri pamutemo wedu wenyika ino takazozviita muna 2020 24 September.
Vanenge vachida kubatsiranawo nesangano renyu vanokubata ipapi?
Pakezi redu Facebook page yedu inonzi mwanasikana wanhasi uye vanoda kutotibata vanogona kupinda kana mainbox yedu. Tiripo zvakare paTwitter, tiripo paInstagram, tiripo paLinkedIn. Kasina kana pane vamwe vanenge vachida kutibata paemail, email address yedu inoitwa iyo info@mwanasikanawanhasi.org. Kana kuti vanogona kutibata parunhare panhamba dzinoti 0783743968. Pane zvatinenge tisingakwanisiwo isusu tisina ndingati capacity tinovaendesawo kune dzimwe shamwari dzedu dzinozvikwanisa kana kuva director kumapazi ehurumende.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare opportunity nokupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, ndinotendawo nekuvawo neni pachirongwa chenyu chanhasi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare opportunity Makanga vesangano remwanasikana wanhasi. Vateereri, ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa nyaya dzinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Makadi niko vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune umwe muteereri wedu.
Mamuka sei mukoma Wande, ndaita mubvunzo wangu maererano nechitendero.
Chii chamunoda kubvunza kana kuudzwa?
Ndiudzeiwo kuti chitendero nemarights zvinofambirana here, nokuti ndinoona pana First Timothy 2:11 kusvika pa15 mukadzi haabvumirwi kudzidzisa asi mudzikereke mudzisvondo ndiri kuona vakadzi vari mberi vachidzidzisa tivhunzireiwo kuvafundisa kuti vhesi yokuti vakadzi vadzidzisi vanoiwana kupi nokuti inyaya ndaona yakanyobwa natimoti napauro pana timoti yati vakadzi ngavasadzidzisa ngavadzidze
kukubatsirai nemubvunzo wenyu mukoma tabata Bishop Anselimo Magaya. Bishop Magaya, makadini? Manzwa mubvunzo kubva kumukereri wedu, mupewo tsananguro yenyu.
Tinotenda vahwande tamunzwa mubvunzo. Now chokutanga chandoda kutaura ndechekuti mubvunzo wavo uri kutiwo nyaya dzemarights neshoko ramwari zvinoenderana here? Now shoko ramwari rinotipa tese varume nemadzimai marights akakwana. Tikatsvaga mushoko ramwari tinowana, but marights haazorevi kuti maroles edu anosiyana, I mean kuti anofanana. Maroles edu anosiyana mumaumbirwo atakaitwa namwari. Asi munyaya vazotaura ye kuti madzimai kubvumizwa kuparidza here kana kuti kwete, nao chinoitika ndechekuti ndima yavataura inonyorwa naPauro kune mudzidzi wake ainzi Timothy. Paul ai address a situation yepakereke yainzi Ephesus, iyo yaitungamirwa naTimothy. Now Ephesus ikereke kana kuti inzvimbo kana guta raizikamwa kuti paitika zve yainzi temple prostitution, yekuti paive nechimwari chainzi Diana, goddess kana kuti mwari wechikadzi ainzi Diana. Saka mwari uyu anga ari chifananidzo, aiva nemaprisita ake echikadzi ainyanya kumiramira chaizvo. Saka vakadzi vavo vakaguma vave nesimba rakawanda pamusoro pevarume. Saka zvakazoitika ndezvekuti kereke payakazoplandwa payakasimikidzwa pa Ephesus, vakadzi kana kuti madzimai aitendeuka aiuya mukereke nesimba ravakanga vabva naro kunyaya dzetemple iyi yechimwari chainzi Diana. Saka Paul ari kuadresa nyaya iyi nokuda kwedisorder yakanga yanyanya pa kereke yepa Ephesus, asi zvisingarevi kuti vanhukadzi havakwanisi kuparidza.
Bishop Magaya, izvo zvinorevei uye zvinotsinirwa nendima ipi mubhaibheri?
Ukazoverenga kuna vakorinde vekutanga chapter 11 I think verse 5 Paulo anotaura mapfekero anofanira kuitwa nemunhukadzi paanenge achiparidza kana kuti achiprofita. Kureva kuti madzimai aitokwanisa kuprofita, kana uchikwanisa kuprofita zvinoreva kuti ukwanisa kumira pamberi pavanhu uchiparidza. Ehe, saka then ukazoverenga zvakare kuna vagaratiya chapter 3 verse 28 bhaibheri shoko ramwari rinotaura chiti hanzizvo hakusina mudzimai nomurume mugiriki kana mujudha, tese tiri vamwe muna Kristu Jesu. Saka madzimai mukondesi yatiri kurarama inoiyi kana kuti nharaunda yatiri kurarama inoiyi vanokwanisa kuparidza as long as vakaziva mwari, vakagamuchira Jesu saichena muponeso upenyu hwavo, vakapfeka zvakafanira. Just like uvarume wokuti kana vachiparidza kumberi hauparidzi une jini rakati mbamba mbamba. Saka hazvi zvinhu zvatofanira kungotaura kumadzimai chete, even kuvarume. Saka ndinodaira kuti mubvunzo wababa vabvunza wandaupindura.
Tsananguro yenyu munoipeta muchitii? Munoipeta sei Bishop Magaya?
Samari yacho ichiti hongo, mudzimai anokwanisa kumira pamberi achiparidza, uyezve Paulo ainyorera a specific context yepa Ephesus inova isinga apply kuma situations ose.
Bishop Magaya, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tatenda vahwande, ndinodaira mubvunzo wapindurwa.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mashoko, mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechirongwa chino, tumirai ma audio enyu pa WhatsApp number jezo chitendero jinoti +1 301 919 8140. Ini ndini chanono kawande jichukusarisai nemufaro.
Tinotenda tanono kawande nechikwata chikresta ikwaya chinekambo kachinoshandisa. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kumbimbi 2023 ngoKipchoge. Endabeni zethu lamhlanje.
Sakhuluma ukubana itargeti yethu kubana simobilizeke abantu abayi 6 million kubana besivoteleke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla.
Soluqalile uhlelo lukaZulu lokubhalisela ukuvota ngesikhathi amabandla athenyeyo edinga amavoti emphakathini.
Kusenyake nokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections. Njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections. Sililizwe eli-sovereign.
Abathakazelela ezombusazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwalonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesihaqa. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqale namhla endaweni ezishiyeneyo eZimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission ethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ithi kule ndawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ezivulelwe uZulu ukuba abhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilichumi. Amabandla azancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka athi asidinga abantu abazabhalisela ukuvota. Umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bafisa ukuba uChamisa avotelwe ngabantu abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Sakhuluma ukubana i-target yethu kubana simobilizeke abantu abayi 6 million kubana besivoteleke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla kubana ke sikwanise ukusukumisa ke isizukulwane sonke seZimbabwe kubana abantu besukume bengene kukhetho. Kuyasinceda njalo ukubana sibe kwazi ukubana nxa sisethe ama-target amakhulu, nxa siyehla siyehla sithola ke inamba ke esichiya sikwazi ukubana ke sinqobe kakhulu. Lokhu kwakubenchmarkwa njalo kubenchmark kakhulu ke ngodaba lwe-voter registration. Yikho ke si-introduca uhlelo lwe-voter mobilization ikakhulu i-voter registration program yethu kuze siyefika mhlaka 21 March ukubana sibiza abantu bonke ontyanga abadala, omama, ozalukazi kubana nxa ungabhalisanga bhalisa ukuvota kube sibe kwazi kubana njengezizukulwane zeZimbabwe siyanqoba.
Ibandla leZANU PF lona lidinga amavoti ayizigidi ezinhlanu 5 million akamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzancintisa kukhetho oluzayo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU PF uthi luqakatheke kakhulu ukhetho lolu, ngakho ke sebekhankasela amavoti la elizweni lonke jikelele.
Kusenyake nokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections. Njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections. Sililizwe eli-sovereign pheceleze ngesilungu okuthiwa yi-sovereign republic elandela i-constitution eyabunjwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke kufanele lolu khetho lwenziwe, kufanele lolu khetho lwenziwe kulokuthula. Ngakho ke umongameli uBaba Mnangagwa usekubeke wabasobala kumalunga eZANU PF ukuthi thina silibandla elilandela imithetho yeZimbabwe, silibandla eliphakamisa ngezinga eliphezulu ukuthula phakathi kwabantu beZimbabwe. ngakho ke sikhangelele ukuthi zaqhubeka ngemkhankaso ngezindawo ngezindawo kulokuthula.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi okwamanje athwele nzima amabandla aphikisayo azama ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Siyananzela ukuthi 2023 ngumnyaka wokhetho. Siyananzela abezimbangazwe amabandla athiyeneyo asekhona ekhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi uhlupho olukhona lelo lokuthi la amanye amabandla aphikisayo sokufanele adlule. Siyacela emapholiseni, uhlupho olukhona ukuthi besenza lokho basuka baliswe ukuthi babambe baqhubele yomhlangano. Ngokunjalo kuhle kusitshengelela ukuthi ukukhankasa lo isikhawu ka-23 kutho ukuthi kuzalengela kancane ngoba amanye amabandla abengavunyelwanga. Kodwa kuseqinisweni, lanxa kunjalo siyabona amabandla e-opposition ikakhulena le eyiyo ephikisayo i-main opposition i-CCC iyabonakala izigaba eziningi bekhonkisana nabantu ngendlela ezithiyeneyo ngemakhaya. Siyababona bakhankasa kule bandela kusayela e-ZANU-PF zabe siyalibona iqhubeka la amabandla ngokuningi bawo azama ukubana angene ebantwini. Uhlupho olukhona i-violence ngoba ubudlwangudlwangu esiwubonayo busenziwa kwabanye abantu okungafanelanga kube njalo. So-ke besikhangela ukuthi aluba sikhuluma nohulumende, sicele uhulumende kakhulu ukuthi ibandla ye-ZANU-PF alivumele ukuthi bonke abantu bakhankase lingalwisani labantu.
USibindi uphinde wathi wonke amabandla kumele avunyelwe ukusebenzisa imisakazo lamaphephandaba adlelana lohulumende.
Lokunye okuluhlupho ukuthi ekukhankaseni lapha ungananzelela nxa sikhangela kulezo zomsakazo lamabonakude siyananzela ukuthi i-opposition parties azinike amathuba okubana zibonakale, kodwa i-ruling partisan PF yethu ibonakala. Khona futhi kuyasitengisa ukuthi ukukhankasa ongathi kulingele kancane kuyinto yokufanele ilungisiswe engalunganga naleyo, ngoba kufanele ukuthi bonke abantu bathole amathuba alinganayo.
Lele Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho phakathi kwaNtulikazi loNcwabakazi. UMlangagwa uza kwethula kusemthethweni usuku lokhetho lolu. Sezifikile kwele South Africa izithunywa zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezizanceda abalamaphepha eZimbabwe exemption permits aphela isikhathi ngoNhlangula. Kasenelisanga namhla ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana David Amaziripi omele ele Zimbabwe kwele South Africa. Umnumzana Kennedy Mandaza, isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa, uthi abantu laba abafike izolo bakhangelwe ukuba bazabhoda ilizwe lonke bekhulumisana lalaba abalamaphepha la abafisa ukubuyela kwele Zimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uthi uzabanika umhlabathi njalo asungule inhlelo ezijiyeneyo zezizalwane lezi ezifika inkulungwane ezilikhulu lamajumi ayisitshiyangalombili 178,000. UMnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa uthi ngabangakhulumisani lezithunywa lezi eziqala umsebenzi kusasa.
Sike sabona ezindabeni ukuthi sebefikile kodwa besingaxhumani labo, njalo bebengaxhumani nathi ukuthi kwenzakalani. Kasi kabikwazi ngenhlelo zabo ukuthi inhlelo zabo bazimise njani. Esikwaziyo kuphela ukuthi i-ofisi lamanxusa lapha kwele South African Mary Zimbabwe lakhipha umbiko olokuthi lizohambela izigaba zonke, kumbe ngithi mina ama-provinces wonke we-South Africa, babeka insuku lezikhathi lezindawo lapho abazobe khona bencedisana lalabo abaphethe incwadi lezo kubizwa kuthiwa ngeZimbabwe exemption permits abafisa ukubuyela emuva ukuthi basizane labo.
Kuthiwani ngabantu laba ababiswe khona ngapho nguhulumende? Liyabazi yini amagama abo, njalo ubona zani bazabuya khonapho lapho khona kumbe hatshi?
Kasikwazi-ke ukuthi labo-ke abavela ekhaya izikhulu zikahulumende zizahamba lazo zibe kulezo ndawo lapho inxusa mbe amanxusa lapha eSouth Africa mele Zimbabwe azobe khona. Yikho-ke kasikathole imlilingwana mbe lenhlelo zabo ukuthi ziminjani, njalo futhi kasikathole ukuthi ngobani amabizo abo lokuthi izikhundla zabo yiziphi kuhulumende weZimbabwe, kumbe ngithi mina ku-Department of Immigration yaseZimbabwe.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiswe yeZimbabwe Community in South Africa Sixoxela eSejohannesburg kweleSouth Africa. Uhulumende wakweleSouth Africa wathi kumele amaphepha eZimbabwe exemption permits aphelelwe isikhathi ngoNhlangula. Sinongeni kusigaba esilandelayo sesihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa usetholakale engelacala lokufihla ukuba watshontshelwa imali enengi epulazini lakhe. Lokhu kuvezwe ngabaphenya udaba lolu egwalweni olujulileyo osolubonwe ngezinye intatheli zindaba. UMnumzana Dimitro Kuleba ophethe uhlangothi lukahulumende lwezomvikela kwele Ukraine uthi badinga izikhali zokulwisana nale Russia. Uthi bacela amazwe entshonalanga alolonge abatshayela indiza mtshina zakulelo lizwe ezithwala imibhobho emikhulu. Uhulumende wakwele Melika uthi kasoze avuselele ibhanga leSilicon Valley Bank elibhidlike kunsukwana ezedluleyo. Songa isikhathi sezamasiko.
Singanamasiko wenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lenyanga elodumo uDavid Mkhabinyala Ngwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Baba Ngwenya siyakwamukela uhlelo.
Ngiyawemukela kami Dumi.
Ye, lamhlanje sisike sixoxe ngemithi yesintu. Sisangela isihaqa. Isihaqa phela ngomunye umuthi onzima, umuntu ojalwe ngabantu abaningi. Sivele sona isihaqa sivela ngapi baba?
Isihaqa isihlahla. Isihlahla lesi siyatholakala endaweni eziningi zeZimbabwe. Njalo isihaqa si-blood purifier, sihlambulula igazi, yikho siqakathekile kakhulu ekwelapheni lezisu.
Kukhona okunye njalo?
Isihaqa siyahlambulula igazi, siyelapha izisu ezibuhlungu, kube sokusiya ngokuya njalo ukuthi isihaqa umuntu engasisebenzisa kanjani. Ngokuzasica ukuthi isihlahla sisinye sile misebenzi eminingi, mina ngasisa ekulokhuzeni ekwelapheni izisu. Umuntu asisebenziselaye ngokutshelwa lidlozi lakhe ngendlela yakhe yedwa laye. Njalo nxa kufiwe isihaqa abantu baziza bethi umrumanyama. Yisho ukuthi nxa abantu kufiwe bahabula sona bahlafune nxa bevela bekumuntu bengakazi inyama.
Ye, siyakwazi ukuthi siyababa gamu. Ukubaba khonokhana yikho kwelaphayo yini?
Ukubaba khonokhana yikutshengisela amandla so isihlahla sonesi. Kodwa ungayisikho ukuthi yikubaba ngoba ziningi izihlahla ezibabayo. Kodwa-ke sona uNkulunkulu wasidala asipha amandla okuthi selaphe izinto eziningi. Njengoba ngisitsho ukuthi abanye bathi umrumanyama umlumanyama nxa kuviwe kuvelwa emfeni siyahatshulwa sihabuhabule abantu bengakadli inyama ukwenzela ukuthi bengakhukhumali izisu.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke ukuthi isikhathi sethu sesidliwe umangoye. Akuvale khonapho-ke ubatshela abantu ngokuqakatheka kwesihlahla esinje sesintu.
Isihaqa balaleli siqakathekile kakhulu njengoba lingizwa ukuthi singumalamulela emikhuhlaneni eminingi. Njalo asiso sihlahla ongasidelela, siyancedisa ukulungisa igwagazi lakho ukuze lihambe ngendlela ukwenzela ukuthi igazi lingazimeza amahliki umuntu agcine sesiba ne-stroke. Yikho-ke isihaqa siyangena ekunatheni ukwenzela ukuthi igazi lakho lingaze lahamba linquma emzimbeni.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo uyinyanga enkulu ekobulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinwa kusasa wakho. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontshungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useMisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyabonga ukwamukelwa Dongamizi.
Usiphatheleni namhlanje.
Namuhla ngizafuna sikhangele indaba yobukhokheli. Siyakwazi ukuba ubukhokheli bo obenza ukuba izinto ziphakame kumbe izinto zakhona ziwele phansi. Ngifuna ukuba sikhangele kuMateyu ichapter ka 20, sikhangeleni kuverse eka 26. Ukwenzela ukuba sifunde ngokuba zinkokheli. Lapho uJesu ekhuluma nabafundi bakhe uthi yena yini kumele kwehluke lo ofuna ukuba inkokheli phakathi kwenu kumele abe yincebo, njalo lo ofuna ukuba ngokuqala kini kumele abe yisigqiliseni. Ngenxa yokuba indodana yomuntu ayizanga ukuba izokhonzwa kodwa yeza ukuba ikhonze abanye, izinikele impilo yayo ukuze isindise abanye. UJesu lapha usifundisa into eqakathekileyo. Okokuqala yokuba sizwisise ukuba kanti nxa sikhuluma ngenkokheli sikhuluma ngani. UJesu lapho uyasichasisela okokuqala uthi kumele senze ngendlela eyehlukeneyo. Siyakwazi ukuba emhlabeni nxa umuntu eyinkokheli nguye ophakanyiswayo, nguye ophiwa zonke izinto maqala, abanye abantu babe ngemuva. Siyakwazi njalo lapha eAfrika ukuba nxa umuntu eyinkokheli ubutha yonke into, uquluza yonke into, ethiyela abantu belengqeqo kuphela kungalalutho, abantu bedubeka. UJesu kodwa lapho ukhangela ngendlela ehlukeneyo ukuba indaba leyo yokuba yinkokheli uyayiphendulela ukuba nxa wena ufuna ukuba yinkokheli kumele ube yisisebenzi sabantu laba obakhokhelayo. Uyisimanga lokhu ukuba ngaleso sikhathi langakathesi abantu vele bengeke bacabanga ngaleyo ndlela, kodwa uJesu uthi yikho ubukhokheli bona lowo. Ngakho siyananzelela ukuthi ubukhokheli uJesu ayebuveza babusenza ukuba nxa uyinkokheli okokuqala uzokuthanda abantu obakhokhelayo, awusozube ngumuntu owasebenzisayo. Yikho laphana ivesi esikubalekiyo isithi yona indodana yomuntu yeza ukuzokhonza abantu. UJesu weza ukuba anikele impilo yakhe asikhonze, asiphakamise thina esingabalandeli bakhe. Ngakho-ke yena uJesu mathi wabhadala imbadalo ngempilo yakhe ukuze asindise. Nxa wena uyinkokheli laba bantu abakhokhelayo, yikuphi kuzinikela okutshengisayo ubakhonza labo bantu? Yiziphi izinto ozenzayo ukhokhela ungemuva ona ubaletha phambili? Njalo kwesibili siyananza ukuthi inkokheli akutsho ukuthi inzuzo, kodwa ukuthi labo abakhokhelayo bebe yibo ababa lenzuzo empilweni. Lokhu kuba nzima abantu abaningi becabanga ukukhokheli, bacabanga ukuthi sokutholise sengithole isikhathi sokuthi lami ngenze eyami imali, sengithole isikhathi sokuba ngconolo njengokwedlula umuntu wonke. Kodwa ubukhokheli buvezwa ngokuthi labo abakulandelayo labo babonakale bengabantu abangcono.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngase sigqiba ngifuna ukuthi kulabo abandlaleleyo abalaleli bami abazinkokheli endaweni ezehlukeneyo, kumbe kusezikolo, kumbe kubo kansila, kumbe ngo-MP, kumbe ngobhizinisi, kumbe ikuphi lapho okhokhela khona, kumele ukuthi ukhangelele umzekeliso uJesu asinike wona. Asithandazeni. Baba, siyabonga ngegama likaJesu kuba wena wasifundisa ubukhokheli. Siyathandaza Baba kulabo abalaleleyo ukusize ingqondo zethu zivuleke ukuze labo esibakhokhelayo bebone umfanekiso wakho Jesu. Egama lika Jesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha. uhlelo labatsha lamdlaka isiphopha lomnumzana Thandanani Ndebele ukhona ngale ke kwela South Africa. Siyawamukela uhlelo baba.
Ngiyabonga Dube njani baba.
Ayisiphile kakhulu. Kufike sikhulume ngabatsha. Abatsha basagobeke kulezi nsuku. Kwenzakalani baba?
Mhlawumbe indaba yabantu abatsha nje kulezi nsuku sesingayithatha ngokubona mhlawumbe isimo nesikhathi esesiphila kiso ukuthi yini kunzima ukuthi bagopheke. Kodwa ke indaba kayikho ebantwini abatsha. Ngiyangithi mina Dube yonke iproblem esinayo ine-root cause. Singabazali yini esiyenzayo mhlawumbe eza kwenza ukuthi umntwana aze afinyelele kule simo noma le ndlela aseziphatha ngayo okungasiyona indlela eyiyona eright. Ngamanye amagama Dube engizama ukuthi ngiqala kakhulu ukuthi singabazali sesibhekane ne-challenge engingathi we are part of the challenge singabazali because kunalapho nathi mhlawumbe esingenzi khona kahle abantwana bebhekile bebona besazi.
Singathi konoko okhuluma ngakho kuyini?
Yebo Dube.
Ukhuluma ngani khona?
Right. Engingabe ngikhuluma ngakho ke lana baba Dube ukuthi athi singabazali asisazihloni kahle. Kasi senayo inhlonipho sithi nabazali sibazalayo laba bantwana. Osokulida to the point whereby umntwana khumbula phela umntwana uqale emncane ngabe ngumntwana osegcina seyouth esihlupha kodwa uqale ebuncane kothiwe na emncane. Size sifike kule stage esithi thina nangumntwana iyouth sesikwazi uphila ngayiphi imithetho ayifundiswa ngabazali emncane. Ngamanye amagama ngithi mina. Singabazali thina we play the part na ekubakhulise ngendlela ekuthi mase bekhulile sebefika esigabeni sobutsha babekwazi ukuhlonipha why nokuziphatha kahle too nokwazi isimo somhlaba as they live ifuture bebhekane nefuture. Ngamanye amagama tu engiphakamisayo ekuthini okwenza mhlawumbe kakhulu ulutsha lungabi nenhlonipho noma nibe nokudelela kwalezi nsuku abazali. Ma ngabe wena uhlanyele kahle isivuno sakho sizoba sihle. Okubalulekileyo ebantwaneni bethu namhlanje ukuthi thina singabazali sihlanyele njani angazi nomuntu.
Ye, singathi ke phose lokugcina khonapho sibili ngamafushane kakhulu.
Elokugcinelani engilishoyo ukuthi noma ngabe kunjalo kubonakala ukuthi sekunzima ebantwaneni abantu ngalesi sikhathi kodwa sikufisa ukuthi kasi kuqhubekeni sizame ukukhuza singabazali lapho esikhuza khona. Ozakhetha ukumanela noma ozakhetha ukuzwisisa uzazwisisa loyo njalo ongakhetha ukuzwisisa uzoba yilokho ukuthi impilo yakhe izoba yilokho eyikhona ngokumoshakala kwakhe. Kodwa ke challenge enkulu kakhulu ebhekane ne-youth namhlanje Dube yikuthi sibhekane nomhlaba omubi onazo zonke izinto zobubi esingazicabanga. Singabazali thina ke sithini senzani ukuze mhlawumbe sibasize ekuthini ukuhamba kwabo ekuphileni kwabo bakwazi ukuthi noma ngabe sebephakathi kokubi ababubo kodwa singabazali masingamahlelizane sibuyelene emuva silungiseni lapho esicabanga ukuthi konshakale khona. Silapho mhlawumbe abanye bakhuliswa ngo-stepmother abanye bakhuliswa ngomama ngabathi ngi-mothers umntwana wayekhuliswa yi-community. Let's be together singabazali and try to raise these boys and girls ukuthi impilo zabo ne-future yabo ibende.
Yes, siyabonga kakhulu ke namhlanje uhlelo lwabatsha besixoxa lomnumzana Thandanani Ndebele. Siyabonga kakhulu ungadelela kusasa baba Ndebele.
Siyabonga Dube inkosi ukuthi senithemba ba.
Wenze imidlalo wayengumdlali wenguqu umkhokheli Dube uqhuba inhlelo zokuguqula impilo zabasakhulayo ngobafundisa ibhola kanye lokubadingela amathuba okuyafunda kwele Melika. UJoseph Njanji usebalolo daba.
UDube uqale iqembu leZebra Revolution ngo-2015 njalo uthe ukumenze waqala leli qembu ukuba wayesekubone kufanele ukuba uguqulwe indlela abasakhulayo kakulezi nsuku abacabanga ngayo ngomdlalo wenguqu.
Kulezi nsuku sisebenzela abafana abancane kuzama ukubaguqula impilo yabo badlala ibhola sibafundise ukuthi ibhola liwumsebenzi kathesi. Kusafana nakudala ukuthi abantu badlala ibhola abathi abafundayo. So sizama ukuthi sibaguqule bebangama-players amakhulu kakhulu.
UDube uthi bathe beqala iqembu baqale ngabadlali abale minyaka elithumi lambili njalo iningi lalabo bafana balokhu belabo
project iZebra Revolution sayiqalisa ngo-2015 Kasa ngafana manda chofu. Esaba promisa uti ngase fi 2018 saba enze la chombo ya division 2. Loko sagwenza last year. And leri timu ye, timu ye, esi kanga vile uti loni ya weza ndara ye ingina uti kutu inoan.
Uti uwe utalele ika mbule Highlanders pambili nwa utola kwa keichu wa logia funda gole meliga. La apu ate ya sekrete iz fundo zake wa zalele ika mbule mnantisa kuskawa seme cha soka li tele New England Revolution. Uti la usekali ili nse lezo utole la wazali ama tuba logia funda gole meliga.
Sini kwa opportunity kukuwanka wafana awangana wani mnyangenga machuma mabizu kusia panzi lenyaka si nde program ya scholarships kuza wala wafana ba awasana wabaza wakamba na mili awavela enda wani zonke sieneyo ili zonito nde kati liwa wakulu kakelele kuti umutu angazaja lipora awe mbila wale lipora awe lesu funda zaki kia kuneze opportunity kutu hambi mazo mwaba ya unga kanyela mina lami infotatye yes, scholarship shortlist. So, Sizamutisi, you was actually an opportunity to some Amazon. Singers and Jalavana.
Abanaban Dalgolism, Babu, Avalu Timaba Hamaba, Funda Gole Meliga, Napabali South Tauti Toli, Ometemel Dovu, Tilan Move, Joseph Kapu, Joseph Nguenya, Ranjala Machaha, Supera Kulu, Zarela Makembe, Highlanders, Awasakulayo, Wayne Albertine, Ganyo Tabani Moyo, Pika, Open Gen Waki, Gole Meliga, Utubu, Dalelika, Muleamazu, Lelas South Africa, Ezimbabu, Zarela Makemba, Balisa. Chicken Inn, Nele Bulawayo City, Nele FC Platinum, kanye Lele Highlanders, ni Nele Studio 7, Ngo Bulawayo, Ngu Joseph Njanji.
Nanku esilako, namusha kwezo mkulo.
Bonane makhaya ibizo ngufothi tawu ngikhaya umusic kwe disco music le album elitsha elaphumayo ngo December elesihloko sithi Case Closed. Ngiyajabula kakhulu usekelelweni ngoba vele sezili kwenza lingixhasa aliqhubekele kwenza kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Ingoma yesihloko ethi Case Closed ingoma nje yokujabula kahle kahle ikhuluma ngokubonga ngibonga abalandeli nje bonke abangisapotileyo all along and then iyasho ukuthi hayi inkundla ivaliwe ngoba ivaliwe vele ngibhizi ngoba siyenze ezinye izinto eziningi vele besides music. Ngicabanga abaculi abafuna ukuthi bengene enkundleni ye-disco music ma umuntu engabe efuna ukungena ngoba sendisikhathi eside ngikule nzima umuntu ukhululekile ukuthi engcise bakhona abantu abambala embancisayo lezizo. So ngitholakala lapha enumbeni ze-South Africa ez 072 4454756 ngitholakala ku-Facebook ezufothi tawu khona ku-TikTok fothi tawu khona ku-Twitter and Instagram fothi tawu.
Siyamuzola bakhe umakta usha kuzwele sibili singakagqiba uhlelo lwamhlanje wathi sangele bese lazo zoluqalile uhlelo lukaZulu lokubhalisela ukuvota amabandla atshiyeneyo esithi adinga amavoti emphakathini abathakezelela izombosazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo lingakhohlwa ukusithumela incwadi le email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1 202 0818. Zaphinda njalo inombolo le 1202 465 0318. Lakho njalo ukuthi lisilandele kuma Facebook pages ethu VOA Zimbabwe or VOA Studio 7 le VOA Ndebele. Sijabula sonke isikhathi ukuthi sihlale silani kulalo hlelo le Studio 7 Live Talk lingakhohlwa kusasa ngo 8 o'clock. Sithi ngi selikhona ngale ke silibukele esilethulela khona. Lingakhohlwa njalo lo hlelo Zimbabwe Today asixoxeni lapho ke sixoxa ngokuthiyeneyo. Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye Oliver Lisayo ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.